Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera ndira 21 2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. National Council yebato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora inoita musangano wekupedzisa zvakasarira paCongress pamwe nekuzeya nyaya yenhengo dzinonzi dzombomiswa kuve nhengo. Mapurisa anoti achiri kutsvaga vanhu gumi nevanomwe vane chekuita nekushungurudzwa pamwe nekurohwa kwenhengo dzeCitizens Coalition for Change kumurehwa North. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. National Council yebato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora iri kusangana muHarare kuti ipedzise kuzeya misaridzirwa yepaCongress pamwe nedzimwe nyaya dzakakosha dziri mubato iri. Imwe yenyaya inonzi iri kuzeyiwa mumusangano uyu inyaya yekumbomiswa kuve nhengo kwedzimwe nhengo dzinosanganisira mutevedzeri wemutungamiri webato vaElias Mudzuri nevamwe vatanhatu avari kupomerwa mhosva yekuzvidza musangano. Mukuru anoona nezvekuburiswa kwamashoko mubato iri vachengeta eguta vanoti nhengo idzi dzanzi dzinge dzichizopiwa mukana wekuti dzinge dzichimira pamberi pekomiti inoranga nhengo kana kuti disciplinary committee dzichipawo mativi adzo pasati patorwa matano. Musangano uyu unonzi uchiri kuenderera pakati. Kuti tinzwe zvizhinji ngatinzwei zvatawana kubva kuna maguta kusvika pari zvino.
Nasi tasangana semisangano weMDC takatungamirirwa nedare reNational Council rinova iro ndiro dare guru rinotungamirira musangano wedu pakati pemaCongress anobatwa mushure memakore mashanu. Saka nhau huru yanga iripo ndeyekupedzisa basa ratakavamba patakaita Congress muna December 2022 gore rapera. Hatina kunga takapedzisa basa riri Congress kuburikidza nekuti nguva yatakapuwa maringe nezvematongerwo enyika takanga takapuwa nguva shoma haina kuzokwana kuti tipedzise basa redu rese reCongress. Takasiya zvinhu zvakanga zviri maringe nekunatsa bumbiro remutemo reMDC.
Zvii zvasungwa mumusangano uyu kana kuti mune zvamati masunga here kusvika pari zvino?
Nhasi uno tinofara kuti tagona kubuda nejekeso yakanaka maringe nebumbiro remutemo reMDC. Zvimwe zvezvinhu zvatanga tichibata zvizhinji zvatabata asi zvikuru zvikuru ndezvekuti nhau yemanominations kana kuti kudomwa kweutungamiriri hunofanira kuti hutungamire musangano wedu kunobva kupi. Zvinhu izvi zvinhu zvanga zvisina kujeka nekuti mutsika yeMDC kwaigara kuchinzi vanhu kumaprovinsi ndo vanodoma asi zvakanga zvisiri mubumbiro remutemo. Asi nhasi uno tinofara nekuti dare guru reNational Council ragona kuti ripe an adoption kana kuti ripe a resolution yaadoptwa nhasi yekuti zvamumutemo weMDC kubva nhasi kuenda mberi kuti maprovinces ane kodzero yekuti asarudze vanhu kana kuti utungamiriri kana kuti adome utungamiriri. Asi National Council yanga yagara irimo mubumbiro reMDC kuti inokwanisa kuita zvinhu izvozvo uye ndo zvatakanga takaita tichiteedzera bumbiro redu remutemo weMDC kuti National Council ine kodzero yekuita manominations kana kuti yekudoma utungamiriri. Ndo zvamakaona zvakaitika paExtraordinary Congress mushure mekufa kwavatsvangirai. Ndizvo zvakare zvatakaita paCongress yatakaita muna December. Chimwe chezvinhu chatakurukura zvakare inhau yekuti utungamiri hwatichasarudza izvi tiri kuita maringe nekuti tigadzire mastructures edu adzokonoke nekuda kwedambudziko ratakasangana naro rekuzunguzika kwemusangano wedu urikuratidza kuti urikumuka zvakare uchidzokera kuva zimusangano ziguruguru riya raizivikanwa kubva kare nakare. Saka tava kuti kubva kubranch ward district province kusvika kunational taane makore atatemera kuti aya ndoo makore anotarisirwa kunzi munhu kana achifanira kunge achipinda musangano anofanira kunge ane makore akati. Zvinofambidzana nebasa ratakaita paya pataimbokurukura tichiti hatina kupinda mumaby elections nekuti takanga tichiita inonzi structures audit. Tiri kunatsa musangano wedu kutsvaka kuti vedu ndavapi tipinde mugwara remusangano wedu weMDC. Ndo zvimwe zvezvinhu zvatanga tichikurukura muzuva ranhasi. Zvechatawedzera inhamba kana kuti huwandu hwevanhu vanopinda mustanding committee. Standing committee inova ndiyo inoona maringe nekufamba kwemusangano zuva nezuva. Inova ndiyo inozopota ichimhangara kana kuti inozopa kuzivisa kudare guru reNational Council. Tawedzera vanhu varimo mudare iroro restanding committee kuitira kuti zvinatse taita kuti zvipe mukana kuti pakanga pasina umiriri hweva vakaremara, umiriri hwakakwana hwechidzimai, umiriri hwakakwana hwevechidiki, umiriri hwakakwana unotarisa mativi mana ese nyika kuti kuno vanobva kumatibeleland, kuno vanobva kumanikaland zvichienda zvakadaro. Tanga tichiedza kuti zvese izvozvo zvinatswe nekuti tinoda kuedza kugadzira utungamiriri huno mbundira munhu wose, all inclusive leadership. Ndo zvanga zviri donzvo guru ratanga tichirangana nhasi pamusangano wedu.
Vanga vari mukuru muboka rekuburitswa kwemashoko mubato reMDC inotungamirwa nava Douglas Monzora vachengeta eguta vari parunare muHarare neStudio 7. Mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti achiri kutsvaga vamwe vanhu gumi nevanomwe kana kuti 17 vanonzi vane chekuita nemhirizhonga yekumurehwa North, uko nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dzakarohwa zvakaipisisa pamwe nekushungurudzwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF masvondo maviri adarika. Mutauriri wemapurisa nyika yose, Assistant Commissioner Paul Nyati, vaudza Studio 7 kuti vatatu vakasungwa kusvika pari zvino vane chekuita nenyaya iyi vakatomiswa pamberi pematare edzimhosva. Vanyati vatiwo mapurisa ari kukurudzira veruzhinji kuti vamhangare kumapurisa, vanhu vavanoziva kuti vane pfuti dzinogona kunge dzisina kunyoreswa. Izvi zvinotevera kukwira kwehuwandu hwemhosva dzinonzi dziri kufarwa munyika pachishandiswa pfuti dzisina kunyoreswa. Ngatinzwei hurukuro yataita navanyati pamusoro penyaya iyi.
Ndofa Commissioner General vakataura kutanga tichiita senior service Inspector Maso wave ava vakapfurwa naJackson Muveri musi wa13 January 2023. Kune vanhu vanenge vaine pfuti dzavo dzavasiri kuchengeta zvakanaka vopedzisira vadzibirwa zvoenda mumaoko ematsotsi. Kune vamwe vanofamba nemotikari mudzimotikari nepfuti mudzimotikari dzinozobiwa futi nematsotsi. Kune vamwe vanoti hama ikafa havaendesi pfuti kumapurisa, asi mutemo unoti ngadziende kumapurisa. Kwozoita vamwe vanoda kusimagura pfuti mumabhodha. Zvinhu zvakawandisa izvozvo. Kwozoita vamwe vanenge vari pamabasa masecurity guard vanobirwa pfuti. Saka munofanira zvinhu zvakawanda zvinenge dziri mumaoko emakororo. Asi tiri kusunga.
Tingaona here pachidaidzirwa zvakare imwe Amnesty, nekuti tinoona kuti kwakamboitwa Amnesty asi kwakangowanikwa pfuti dzichisarendwa 538
chete. Nyaya iyo tinoisiyira kuna Commissioner General wamatanga kuti pavanenge vachitaura nemutungamiriri wenyika, mutungamiriri wenyika vachati imwe Amnesty ivepo here kana kuti kwete. Saka pari zvinhu izvi hatikwanisi kuti titaure kuti ichange iripo kana kuti ichange isipo.
Kwouyawo nyaya dzekusungwa kwevanhu, pane vamwe vari kuti mapurisa ari kunyanyosimbira kusunga vemapato anopikisa asi vebato riri kutonga vachiita misangano nguva dzavanoda. Munoti iwe semapurisa?
Vanhu vanotaura, ikodzero yavo yekutaura, asi kazivai kuti pakaitika uzharo kwamurehwa takasunga vanhu vatatu vanosanganisira vamwe vane zvinzvimbo savaendesa kumatare. Izvo zviri kutsvaga vamwe 17. Saka hatina watinombosarudza. Kana mhosva yaparwa yaparwa, chinoita pakuseriseta kwenyaya zvinodawo vanhu vanenge vachitiwo ndo vakakanganisirwa vabatsirane nemapurisa. Ndo zvinozviita kunyaya dzisanga.
Vanga vari mutauriri wemapurisa nyika yose, Assistant Commissioner Paul Nyati, vari parunare neStudio 7. Sangano rinomirira vashandi vekumabhanga reZimbabwe Banks and Allied Workers Union rakaita musangano nevamiriri vemabhanga veBank Employers Association of Zimbabwe nemusi wechina wekuzeya kuti vashandi vangavedzerwa mihoro yavo riini gore rino. Asi zvinonzi vashandirwi vakatsika madziro vachiti vanokwanisa kuwedzera vashandi vavo mari kamwe chete gore rino, izvo zviri kupikiswawo nevashandi. Mapoka maviri aya ari kutarisirwa kusangana zvakare nemusi wemuvhuro svondo rinouya kuti vaenderere mberi nehurukuro idzi. Taedza kuti tinzwe divi revashandirwi panyaya iyi, asi sachigaro vesangano rinomirira vashandirwi vasimba makombera vanga vasati vapindura mibvunzo yedu yatakavatumira. Tabata vapita Mutasa avaimirira vashandi mumusangano uyu.
Ichokwadi, tava nemusangano wekuti titange kuongorora kuti gore rino zvarinotanga vashandi vachanga vachitambira mari dzakamira sei. Sezvatinoita makore ose kuti panotanga gore tinoungana tichibvumirana kuti zvinhu zvafamba kubva gore rapera, mitengo yakwira, asi mari yavanotambira yaramba yechingodyiwa. Saka ndidzo nyaya dzatanga tichikurukura tiri pasi peNational Employment Council yekumabhengi nevatinoshandira.
Saka zvii zvabuda mumusangano iwoyu vaMutasa?
Takachamadzwa navatinoshandira vachiti vanoda kuti vashandi vawedzerwe mhoro yavo kamwe chete pagore. Isu takatarisa mamiriro akaita kunze kuti mitengo iri kukwira zuva rimwe nerimwe, zvinhu zvese zvazvo. Uyezve takatarisa kuti nyika yedu haina kugadzikana, upfumi hwenyika hauna kugadzikana, mari yemuno iri kupera simba zuva rimwe nerimwe, mainterest rate akakwira zvakanyanya. Saka hazvikwanisiki kuti munhu awedzerwe mari yaanotambira kamwe chete pagore. Tanga tichivabvunza tichiti imi ndimakafunda, munoona zvichikwanisika here? Havasi kutipa mhinduro, asi vari kusimbirira nyaya yavo yekuti ngaawedzerwe mari kamwe chete pagore.
Ko, makore adarika maimbobata sei nyaya iyoyi vaMutasa?
Isu takagara tapfuura zvekuwedzerana mari kamwe chete. Gore rakapfuura tainegosheta tichiwedzerana mari pakota imwe neimwe.
Saka imi sevashandi, imari yamuroda kuti munge muchiwedzerwa nayo?
Takagara taonesana kare nevatinoshandira kuti nemamiriro aita kunze hazvichakwanisika kuti vanhu vatambire mari yemuno, asi vanhu vanofanira kuti mari dzavo dzive dzemari yekunze kuAmerica. Tichitarisa kuti vanotambira mari iyi, munhu wepasi taiti isu anofanira kutambira mari inoita 636 American dollars. Iyi mari yatakambenge tichitambira kumashure uko muna 2018 zvechidzoka. Saka takati dai matidzorera pamari iyoyo, zvoreva izvo kuti kana mari yemuno ikapera simba, asi mari inotambirwa nevashandi haisaperi simba.
Saka zvii zvazosungwa mushure memusangano uyu?
Tawirirana kuti tombotura mafemo, tombozeya tichitarisa nekuongorora kuti zviri kutadza kuwiriranwa ndezvipi, uyezve kumbodzoka kune vanotituma vatinomirira vashandi nevanotumawo avo vatinotaura nawo vashandirwi. Asi todzokazve musi wemuvhuro tichiedza kuti tione kuti nyaya iyi tingaitseketudza sei. Saka ndopatichiri.
Vanga vari vaimirira vashandi mumusangano nevemabhanga vaPeter Mutasa vari parunare muHarare neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rezvemari muAmerica amai Janet Yellen nasi vabatsira kuwambwa kwechirongwa chitsva chekuiswa kwemagetsi kumaruwa muSenegal. Icho chichasvitsa magetsi kuvanhu zviuru mazana matatu nemakumi mashanu kana kuti 350,000 panguva imwe chete chichiwanisa vanhu mazana mashanu mumatunhu gumi nemana mabasa muAmerica. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Mhlanganya wewe Studio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Edna Madondo vanova ivo chizvarwa cheZimbabwe chiri kugara muSouth Africa. Tichange tiri kunzwa zvavari kusangana nazvo semudzimai imomo muSouth Africa gore rino ra2023. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Madondo. Mungatitsananguriro kuti zvii zvamuri kusangana nazvo semudzimai?
Gore rino iri igore rakatomera vana mai, nekuti igore risina kugadzikana, risiri gore rakariri right rinogadzikana muno muSouth Africa nenhau yemapemit.
Zvakamira sei panyaya iyoyo yemapemit?
Nhau yemapemit haasi kurinyuwa. Hongu maagendi aripo, maagendi ari kumiririra vanhu, asi hazvisi straight kuti hongu unogona kunobhadhara mari, asi iyo government pachayo kana ichitaura kuti kana usina maqualifications aya hauwani permit. Saka unongona kuti kungorasa mari futi paunoisa mari kumaagent. Saka kusvikira pana June apa tee tatosvika panguva yakaoma kuti zvinhu zvakudhipenda nemurungu wako waunoshandira kuti anoramba achikuda here, bekauti vazhinji tiri kuperegwa nemapemiti muna June.
Maagent aya ari kuti ari kubatsira vanhu vanenge vari kuti zviri kufamba sei, vari kuita sei?
Maagent ari kuti ari kubatsira vanhu nemari yaunobhadhara senge 1500 wabhadhara mari iyoyo, voti wofila mafomu acho avanokuudza kuti wofila mafomu, vozokuudza kuti zokupindura kuti inenge aceptwa here zvaunenge wakataura. Asi iwewe ka sekuziva zvakangotaura government yeSouth Africa kuti chatiri kuda, tiri kuda maskills asimo muno muSouth Africa. Kanengati domestic worker, vanhu vamuno muSouth Africa vanogona kuita domestic worker. Maticha vanenge vatotarisa kuti isubject ripi rinonetsa maschools. Kana riri subject rine maticha ari munomu emaSouth African, hapana paunoona permit. Kana ari mageneral hand, hapana paunopiwa permit iroro. Mapermits ari kupiwa mabasa anonetsa munomu, asingakwanisi une vanhu vakawanda, vanhu vari muno muSouth Africa. Ndo mutemo uripo.
Zvamira zvakadaro, imi muchaita sei manje? Uyezve magara kwenguva yakareba sei imomo muSouth?
Inini ndava ne 10 years ndiri muno muSouth Africa. Inini ndakazvimirira ndega, ndisingamiri mamwe madzimai. Ini ndecho kutoti kutotanga kutoendesa zvinhu kumusha. Kutsvika pana June usare usina kana chinhu. Kana ona zvisingachaitiwo pinda murodhi woenda kumba.
Makatomboenda here kumusha kuti munoona kuti kwakamira sei, kunodzokeka here? Nekuti mamwe madzimai ari kuti takasiya zvinhu zviri manyama amire nerongo.
Ndakabvako kumusha zvinhu zvakaoma tete, handisingati zvinhu zvakanaka, asi hatina zvatingaita. Chongunojairanawo nevamwe vari ikoko, zvinhu kumusha zvakaoma. Ndandiriko Desemba, chero chokutengesa chaiko, munhu wese anongotengesa. Kana nyika ichingoti munhu wese anotengesa, hapana bhizinesi kwarinoenda. Vanhu ngavaende kumabasa, vanotengesa voita vashoma, ndokuti bhizinesi rekutengesa risimukire.
Makanga makatakurawo zvekunotengesa here, zvakafamba sei?
Ndandakatakurawo zvandandakatakurawo zvishoma hembe zvandakanozamawo kutengesa, asi handina mbotengesa because mapurize ariko kumusha arikangofanana neandakatenga nawo muno. Saka unotoshaura kuti ko uri kuzviodherei kedza kuri nani, because vanhu vari kutengesa kumusha vari kuhodha mutaundi, mapurize acho ari kungonohodha neakafanana neari muno.
Semudzimai mungatimi munoona remangwana rakamira sei?
Inini semudzimai ini ndiri kutoti eno zvatiitira zvakanaka, taonawo mabasa kumusha, takwanisa kugara nemhuri. Ndozvo handitochemera kuti mabasa akawanika, tikadzokera kumusha tikanogara nemhuri. Ndoona zvakanaka, chero vari kumusha vacho havasi kukwanisa kugara nemhuri, ndo dambudziko rinanamai futi vari kumusha. Ndosaka vana vazhinji mazuva ano vachisvuta, vachiita misikanzwa, vabereki hatichakwanisa kugara nevana, tangofunga mari. Saka ipapo kana government yedu ikanaka, handidzi chombo changu wa ugara nevana munhu kwaenda kubasa wodzokomboi changu wa nevana because the time yandakaona pangu vaenda ndiri ku Zimbabwe vana mai vanobuda na 6 vachimukira ku market kundotengesa kudzoka mumba kudzoka na 9 saka nguva nemwana hauna the word unotongotiwa wanete wotodya orara mangwana kuti omukana 6 dzodambudziko randakaona.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Edna Madondo. Kunge manga muenesu, pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Tinotenda Marvelous. Iyo zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives, upenyu hwedu. Nhasi tiine hurukuro nemukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Divine Destiny, Bishop Anselmo Magaya, tichitarisa kutyorwa kunonzi kuri kuitwa kodzero dzevanhu munyika.
No suisa jongade zvekuti hurumende yeZimbabwe inotungamirirwa nava Emmerson Mnangagwa yasvika pachinhano chekuva neutsinye hwatisinganyatsorangarira kuti hwakamboitika here. Havari kuviolata mafounding principles enyika yeZimbabwe kurwa kwavakaita hondo. Ini ndinorangarira ndandiri chikomana chidiki tichitomanikidzwa kuenda kumapungwe vachitidzidzisa nyaya dzekodzero dzavanhu uye kuti vari kuda kurwira Zimbabwe ine vanhu vakasununguka kujoina mapato avanoda nokuvhotera pavanoda. Izvi ndo zvinhu zvava kupwanya nokupwanya kunotyisa uye kunotsirisa. Saka tinoshuwa chose tinonzwa kusafara nokuda kwemaitiro akaita saiwayo.
Ndepapi chaipo Bishop Magaya pamungati pari kutyorwa kodzero dzevanhu nehurumende, nekuti tinoona kuti vanhu vari kusungwa votopiwa mukana wekuenda kumatare edzimosva vachinozvidefenda ikoko?
Bodo, zviri kuitika ndezvokuti chokutanga vanhu vari kutyorwa kodzero dzavo nokuti zvavari kusungirwa zvacho in the first place hazvifaniri kunge zvichisungiswa. And munorangarira kuti vanhu veZANU-PF nevanovatsigira vanogara vari pamuzinda weAmerican Embassy vachidemonstrator against my sanctions. Asi vamwewo zvavo vakada kudemonstrator vachienda paparliament paya vanorohwa zvokurohwa zviya zva. Saka ipapo vanhu vari kutyorerwa kodzero dzavo vemaoppositions vari kurambidzwa kusangana veZANU-PF vachisangana pamadiro. Uyezve tiri kuona kuti kunyange zvazvo vamwe veZANU-PF vachitaura mashoko eviolence akaita sokuti pasina chamisa uye ngaafe vanhu vava vachisungwa, asi vanhu vakaita sana Job Scala vachisungwa. Uye chimwe chiri kuitika ndechekuti kodzero dzevanhu dziri kutyorwa pakuti havasi kubvumidzwa kubhadhara mabills nenguva, zvekuri sei takatarisana nenyaya yaJob Scala nevamwe vakamboyawira vari mujere. Saka kodzero dzevanhu dziri kutyorwa dzakawandisa.
Kune vamwewo Bishop Magaya vanoti vamwe muZimbabwe vanoshandisa nyaya yekodzero dzevanhu iyoyi kutyora mutemo, vachiti vakatyora mutemo wobva vati ndo vatyorerwa kodzero dzavo. Munoti iwo?
Aya manyepo, ngavatange vatyora mutemo vacho vozosungwa, kwete kuti kusungirwa kuti vanga vachazotyora mutemo. Ndiri kunzwa kusiriswa chaizvo nezviri kutaurwa kuti vanhu vakasungwa kubudiriro vakaita musangano nechinangwa chokuda kukonzeresa violence. Vazva sei kuti zvindo zvauruda kuita izvozvo? Varegerei kuti vanhu ava vaite zvavari kuita kana vachinge vakonzeresa violence, kana vachinge vatyora kodzero dzavamwe then vozovasunga. Saka iwayo inongori pretext yokuti vanhu vaite violence nokuvioleta kodzero dzavamwe.
Totarisawo nyaya yegwaro rekutarwa kwematunhu repreliminary delimitation report. Tiri kuonawo kunge risiri kuita kuti vanhu vange vachiwirirana kubva kune vemapato ezvematongerwo enyika, vanoongorora zvematongerwo enyika, pamwe chete naivo vezekiwo vane zvavari kutiwo isu tinongozviita nekuti ndo zvatinopiwa nemutemo, asi vanhu vasiri kuwirirana nazvo. Munoti?
I think just yenyaya yawabvunza yakamira so. Vanhu vasiri kubvumirana pamusoro preliminary report zvikonzero zvavo zvakasiyana. ZANU-PF haisi ready for elections. Saka vari kuda kushandisa gwaro iri kuti varatidze the state of unpreparedness, kuti varambe vari mukutonga kana vachitungamirira. Ndo makachiona kunyangwe vamwe veMDC ava vana Douglas Monzora neuyu MP wavo aitaura akasimba chaizvo. Unotori mukana wokuti varamba vachingori muparliament davanoziva kuti munguva pakati maelections vanodyiwa nokudyiwa kukuru. Werezi vamwe vari kutonyatsoona kuti iri ripoti iri riri kupa feva kune vamwe. Saka vanhu ndiri kuona sokuti vari kutrepwa nesystem, sokutrepwa kwavakaitwa 2017 musi wa 18 November wokuti muri kukokorodzwa kuzobvisa vamugabe asine zvikonzero zvakasiyana, vamwe vachiitira kuti ivo vabve vane mukana wavo. Ndo chete nyaya iri kuitika. Pane nyaya yokusava nechokwadi. They are using facts in order to advance my ill intention. Vari kushandisa chokwadi kuti vaadvance manyepo.
Mukuru weZimbabwe Divine Destiny vaBishop Anselmo Magaya vari parunaro Kentucky muno muAmerica muchirongwa chedu upenyu hwedu. Munhau dzemitambo, zvimwe zvikwata zvenhabvu zvine mukurumbira zvapindawo pamusika kurwira kutenga vatambi vatsva zvichirwisana nenguva yekuvharwa kwemusika wevatambi uyu. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Cape United Chicken in FC Platinum zvabatanawo nezvimwe zvikwata kurwira kutenga vatambi vatsva pamusika zvakatarisana nezuva rekuvharwa kwemusika wevatambi uyu. FC Platinum yapinda mumba meDynamos Dr. Jarrison Selemani pamusoro pamichengwenya uyo yatora kuvavakidzani vayo veTriangle. Asi mutsigiri wemutambo wenhabvu vaMaxwell Matonsi vanoti zvikwata izvi zvinofarira kusiyana nekatsika kekuti gore negore vatambi vamwe chetevo ndivo vari kubva kuchikwata ichi vachienda kune chimwe chikwata. Vanoti izvi zvauraya nhabvu nekudzinga vatsigiri kudzinandare nekuti hapasina zvitsva zvavari kuona.
Iko tinasi kuona zvinyuwana, ndo nyaya iripo kunyanya iyo. Kwete kuti tanzwa kuti hard life repu aku kwakati munhu atakaona kubva po how many years.
Maonero aya auyawo panguva iyo Roderick Mtuma uyo akatambira Dynamos muna 2014 akazoenda kuCapes United, Highlanders neLupopo yekuDRC adzoka zvekare kuDimbare. Zvasanganawo nemashoko ekuti Simba Bora neManika Diamonds dziri kurwira kutenga Divon Chafa weCapes United uyo akatambira zvekare Dynamos, FC Platinum, Ngezi Platinum Stars uyezve adzoka kuCapes United kechipiri. Asi Highlanders yasiyana nenzira iyi mutauriri wechikwata ichi Muzvari Nozi Maposa vachiti ivo vatenga mutambi wechidiki Calvin Chigonero kubva kuTalent Vision. Pamusoro pezvo vanoti mwaka uno Highlanders iri kusimudzira vatambi kubva muchikwata chayo chevadiki vachiwedzera ivo kuti mutambi Jilen Nyati atokwidziridzwa kare. Asi zvimwe zvikwata zviri mumagariro azvo emazuva ese zvichibuda izvo kuti Dynamos yatorera Black Rhinos Cape mudera masvondo mashoma vachangobva kutora Eli Ilunga kuchikwata chimwe chetecho. Vavatidzani vavo veCapes United vawedzera Admiral Matope naInnocent Zambezi pana God Knows Murwira uyo vakatambidzwa neDimbare pasina muripo. Chicken Inn iyo yave nemurayiridzi mutsva Prince Matore iri muhurukuro yekutenga Emmanuel Mandiranga kubva kuCapes United. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael sezvo nguva yedu yapera. Regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mapurisa anoti achiri kutsvaga vanhu gumi nevanomwe vane chekuita nekushungurudzwa pamwe nekurohwa kwenhengo dzeCitizens Coalition for Change kumurehwa North. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndekusiya mina Gaino kumedhe Saidi.
Soku izika atisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonga uJonga Kandemiri ngokusipha indaba ngolimi lesishona. Ngiyalemukela mthwakazi omuhle ngomgqibelo mhla ka 21 kaZibandlela 2023. Igama nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Lokho abantu abathathu abanabathi bahambise court banikezwa yani remand kulabanye badinga yabangu 70.
Isikhulumeli samapolisa elizweni u-Assistant Commissioner Paul Nyathi utheba lokhu bephakathi kophenyo lodaba lwabantu abaphatheka ekutshayeni amalunga e-CCCM Rewa North. Uthe kulabanye abalitshumi lasikhombisa abasadengwa.
Sifo zakho inkomo yabo ivuthwe isibindi. Isibindi siyabe sivuthiwe. Thiwa ngathi besipheka. So vele inkomo yakhona kungayi attacka vele yayisile. Mina kimi uzokufe 4.
Umkhuhlane obangelwa yimikhaza owe-January disease oqhamuke esigabeni se-PBS e-Fort Rickson emangweni wensiza usubulele inkomo ezifika phose ikhulu kusukela ekuqaleni kwalinyanga. Kuhlelo abaculi bethu namhla sileqembu le-rumba elidabuka elitholotsho elizibiza ngokuthi ezabo ezako bonke. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Isikhulumeli samapolisa elizweni u-Assistant Commissioner Paul Nyathi utheba lokhu bephakathi kophenyo lodaba lwabantu abaphatheka ekutshayeni amalunga e-CCCM Rewa North kumaviki amabili adluleyo. Uthe kulabanye abalitshumi lasikhombisa abasadingwa. Mayelana lodlame olwenzakala ezabelweni zeMatobo lensiza, uNyathi uthe uzakuzwa okuningi ngalolu daba kumkhulu wamapholisa esigabeni seMathebeleland South ngomvulo. Sizweni ingxoxo egcweleyo lo-Assistant Commissioner Nyathi.
Sizabona ngokuhamba kwesikhathi ukuthi usikhomishe jikelele u-Commissioner General uzakhuluma yini lomngameli welizwe u-President Mnangagwa. So kuthi kathesi angikwanisi ukuthi ngimtshele ukuthi kuzakuba le-amnesty kumbe hatshi.
Imbhobho yonke yona le kathi ivele ivela ngaphi ngoba sokulamacala amaningi adalwayo abantu besebenzisa imbhobho.
Sihlala sikhuluma hlanguzulu ukuthi labana abalama-license ukuthi babe lama-firearms kumbe babe nembhobho kumele bagcine imbhobho yabo because linganandela labantu esibatholayo bentshontshelwa imibhobho suku zonke. Abanye bayahamba bephethe imbhobho emotheni bangama sebephuma emotheni betshiya imbhobho. Ikhanya ukuthi imota leyi ile mbhobho amasela bangabuya baphonga ukuthatha mbhobho lo sebehamba umbhobho lo sebewusebenzisa ukwenza ama-robbery. Kulabanye ababona iminikazi wembhobho angapha kabasarenji umbhobho kumapholisa. Yethi umthetho utsho ukuthi umntu angapha umbhobho kumele sihambe lawo emapholiseni. Njalo kulabanye babona ukuthi bayangena elizweni ekumabhoda laphana besenzele yanethi thina i-smart lane of weapons ikasibopha abantu abaningi. So lingananzela kule izizathu eziningi ezenza ukuthi imbhobho ibe khona elizweni njalo imbhobho leyi iyangikhona abantu bayabehamba bengela license.
Sengibuya kudaba lwalaba ababotshiweyo amalunga ebandla le-MDC ebuliriro kuliviki edluleyo athi atshaywa kabuhlungu ngamapholisa e-riot. Kungani amapholisa echaya abantu njalo lenzani ngakho khonokho?
Angila evidence ukuthi amapholisa achaya abantu e-TPC. Kho ngokubona abantu bekhuluma kuma-social media pages. Thina umthetho utsho kahle ukuthi umuntu nxa elesikhalazo kumele ahambe ayobona u-commissioner jikelele kumbe u-officer in charge e-station eseduzane laye kumbe u-officer commanding district kumbe u-officer commanding province. Njalo umuntu ophena mina ngichayiwe lamapholisa kumbe lomunye umuntu ulelungelo ukuthi ahambe ayafake i-report emapholiseni. So nxa kuyikuthi abe-TPC bathe bona bachaywe lamapholisa siyabakhuthaza ukuthi bahambe bayofaka ama-report.
Kudlame lolu olwenzakala eMrewa North okungamaviki amabili kabi ledluleyo selibophe njalo yini abanye abaphatheka kulolo dlame njalo baza kuya nini phambi kwamthethwandaba
sizofa abantu abathathu abantu abathi bahambise court banikezwa yani sine iremand date kulabanye badinga yabangu 17
umbuzo wami ukugcina ngoye dlame lwematobo olwenzakala ngenyanga kamfumfu October ensiza lematobo kungani kungakabotshwa abantu ngoba labo abathayayo bathi bona batshela amapholisa amabizo abanye ababebazi ababachayayo
kumele ngikhulume le-officer commanding Matsau ngamdinga on Monday ukuthi akhathele ukuthi indaba leyi ininjani kathesi
U-Assistant Commissioner Nyathi isikhulumeli samapholisa esixoxe laye esemtare ngocingo. Ivandla le-MDC liqhube umhlangano walo namhla lapho ebebecubungula okuchiyeneyo ukugoqela ukumisa kwesikhatshana amalunga ayisikhombisa etheswa umlando wokwephula imithetho echiyeneyo ebandla leli. Omunye wamalunga la ongumgcini sihlalo webandla le-MDC kwele Melika umnumzana Dan Moyo utshele iStudio 7 kuliviki ukuthi umkhokheli webandla leli umnumzana Monzora akala mandla o akukubaxotsha ngoba yena engazange akhethwa libandla ukuba ngumkhokheli. Ngesikhathi singena emsakazweni umhlangano lo ubulokhe usaqhutshwa kodwa kubikwa bezamiswa phambi kwekomiti yokuqondisa ingxabano.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe, lamlela,
lamlela
amshweshwe,
lamlela nampawa fowembula.
Kuhlelo lwezamaphandleni namhla umkhuhlane obangelwa imikhaza owe-January disease oqhamuke esigabeni se-PBS eFort Rickson emangweni weNsiza usubulele inkomo ezifika phose ikhulu kusukela ekuqaleni kwalinyanga. Lokhu sokuthiye izakhamizi ziwisa ezimathonsi. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umqondisi wogatsha lukahulumente olubona ngokunakekela izifuyo ezansi emandebeleni Umnumzana Enathi Mdlongwa, uthi umkhuhlane we-January disease usubulele inkomo ezingamatshumi ayisiyagalombili 8 e-Fort Rickson njalo wakhuthaza izakhamizi ukuthi zidibhise inkomo njalo nje. Lo mkhuhlane ubikwa uqhamuke ngemva kokuba isinye isakhamuzi sithenge inkomo ebezivele ezilawo emashwingo sasiletha esigabeni se-PBS ngaphandle komthetho. Ngemva kwesukwana inkomo lezi lezabomakhelwane zaqala ukufa buthumuthumu okwalumathisa lo mkhuhlane kulumango wahle wamemetheka. Umnumzana Themikosi Spanda oyisakhamuzi se-Fort Rickson uthi zelahlekelwe izinkomo ezine ngenxa yalo mkhuhlane.
Sifo sakhona inkomo iyabe ivuthwe isibindi, isibindi siyabe sivuthiwe kuthiwa ngathi besiphekwa. So vele inkomo yakhona kungayi-athakha vele ayayisile. Mina kimi sokufe 4.
Unkosikazi Matilda Dube yisakhamuzi seflabhusi eNsiza yena uthi njengabomakhelwane badlela evalweni ngoba lo mkhuhlane ulakho ukubafinyelela balahlekelwe zinkomo eziningi.
Besifisela ukuthi ngabe inkomo ziyahlatshwa kumbe zivikeleke kumbe abantu balalele imithetho yenaleyo ukuthi endaweni kungaba le mkhuhlane bangaqumisi inkomo zisiza kwenye indawo okungela mkhuhlane khona.
Umnumzana Ezra Wadengo isakhamuzi eGungwe Gwanda South uthi lanxa lo mkhuhlane ungakafiki esigabeni sabo kube le mkhazi eminingi lonyaka ulandela ukuna kakhulu kwezulu.
Inkomo ezivelele emapulazini ngale lapho ngabe kula amabhufalo onyathi inyadizwe ezisithwalela imikhaza lemikhuhlane ethiyatshiyene siyazama sibili ukuthi inkomo zidibhe.
Lanxa uhulumente elenhlelo zokudibhisa inkomo emaphandleni kwesinye isikhathi izifuyo zihlala isikhathi eside zingadibhanga ngoba kungela mithi. Ngokunjalo esinye isakhamuzi unkosikazi Thokozile Dube eMzingwane uthi kumele abantu bazithengele labo imithi yokunakekela izifuyo zabo.
Ikakhulu abantu sibili asifundeni ukuthi sithi sidibhise inkomo zethu emadibha lathi ngapha lathi siliyethi imithi ngoba lelani idibhele ngale vele iinkomo zakhona ziyadibha sibili ziyahamba zidibha sasa uzabona iinkomo lezi zigcwele umkhazi ungathi vele zanza idibha.
okuqhamuka komkhuhlane we-general disease esigabeni se-Fort Rickson sokudala ukwehla kwentengo yenkomo okwamagama ngoba izakhamizi ezithengisa inkomo mahlayana nje zisesabela ukuthi zingafa yiloba nini. Nangumfuyi uMnumzana David Moyo.
Ngicela ukutshela ukuthi ibhaya elilapha lithenga inkomo eweya 400 kg, inkomokazi bayithenge $260, that is the highest. Ezinye bazithenga zigula $150-$100 inkomo. So ungasela option izakhamuzi ezibona ukuthi zingaphelelwa zinkomo, ungangcono nje bathengise ngemali engathenga idonki. Iqiniso lihle zakhamuzi ngiyalincenga lapha elikhona, libone civil ukuthi alivumeli inkomo livala ngamabheshu, lingavumeli inkomo ezivela kulo mhlubulo wakithi ngoba zithwele ukufa okukhulu kakhulu.
Nake umkhuhlane we-general disease ubulale inkomo ezingamakhulu ezikhombisa 700 ezansi emandebeleni. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Sibonge ke u-Albert Ncube. Okwamanje sesidedela usithandekile Mhlanga esipha uhlelo lwakhe oluqondane labesifazane empilweni.
Lamhlanje sicubungula indlela abesifazana abaphathwa ngayo ngamapholisa, ikakhulu nxa besekela amabandla aphikisayo wezombusazwe. Sixoxa lo Nkosazana Rosalind Ncube, isikhulumeli sebandla le-Labour Economists and African Democrats, ili elikhokhelwa ngonkosazana Linda Masariva.
Yebo sithandekile, thina udlakelo olwenzakale elizweni leluvele thina njengephathi yethu kasivumelani layo njengelidi. Sithi khona akube lokuthula elizweni, abantu behambe bevota kuhle kungela kuyethuselana, abantu behambe kuhle bekhululekile bevotele upresident abamfuna, bevotele uMP abamfuna. Singakhethi ukuthi khona iphathi iphe winileyo ukuthi noma uMP uphe owinileyo, sihambe kuhle abantu bekhululekile. Yiso isifiso sethu thina njengephathi, sithi hayi udlakela lolu alupheli elizweni lapha. Iminyaka yonke kade sibibona udlakela lolu luyenza ukuthi abantu kube lokufa, abanye nje bephongukufa nje kungala nto noma bayikhulumileyo beqambelana amanga ngokuzondana kwabo.
Liyavumelana yini labanye benu abe-CCC ukuthi bayahlukuluzwa ngamapholisa ngokubona kwenu, kumbe hayi? Njalo lithini ngalaba besifazana ababotshwela, laba bathi ababanjwanga kuhle ngamapholisa?
Sithi khona hayi, akula mntu ofuze ebotshwe noma bona be-CC bengabotshwa. Sithi khona ababatshiye bekhululeke beyenza ama-campaigns abo kungela kubophana, kungela ukukhangelana ukuthi khona ungwephathiphi kumbe ungwezanu-PF ngaziwona ubotshwa. Sithi khona umuntu wonke ngabotshwe, engabe ngwezanu-PF manxa ephambanisile ngabotshwe, engabe ngwe-CC manxa ephambanisile ngabotshwe, noma ukuthi khona ngwe lidi manxa ephambanisile sithi ngabotshwe. Sithi umthetho kawusebenzi ukodwa hayi kungabe lenketa abatshabe eyokuthi khona kubotshwe be-CC bodwa, ebezanu-PF ngazi bewone, bengazi bebulale, bengazi betshaye abantu ngababotshwa. Khona apha eZimbabwe vele abantu besifazana babanjwa kuhle, especially ababeyenza i-politics. Singaphonga ukuthi nje bayenza i-sexual harassment noma kungabe nje kuma-Twitter, kungabe nje any platform e-internet.
Ukubotshwa kwabesifazana laba kuthinta njani imindeni yabo, njalo kuzakhuthaza abanye yini ukuthi baphatheke kwezombusazwe?
Isithandekile, siyabona lapho ukuthi khona umuntu ongumfazi sibili noma emzini nguye nje yabebambe umuzi wonke. Sibona nje okungala mama khona, abantwana bayabengela kuthaba, abantwana bonke bayabe sebebunile. Kungathi umama engafa noma emzini nalowo, siyabona ukuthi abantwana bayasala behlupheka. Ngakho-ke mangamuntu wesifazane ngabotshwe ekhanjise ejele, abantwana bayasala sebenjani? Abantwana bayasala sebengabahluphekile, bengasahambe esikolo, bekaye bengasafundi. Sibona ukuthi noma ama-homework sibili ayenzwa ngabantu besifazane ezindlini, bayathethiswa abantu abangabafazi. Umuntu engaphonga ukukhuluma njengephathi yethu, siyabona ukuthi khona kulesifazane eyabe ngu-president noma kuma-groups kuma-WhatsApp platform, vele ngaphonga ukukhuluma abantu vele bayahle vele bekhuluma abakufunayo. Abantu nje bayabe bekhuluma baqandimbeni, thina vele singamadoda. permits ukuthi kona vele abantu abangafazi vele kulanto abangayenza njalo sizwa abanye besilikona Africa is not prepared ukuthi kona ingabe ibuswe ngumuntu ongumfazi amadoda vele ayalokho ekhuluma izinto bekhuluma into ezi abusive ukuthi kona siyenze u president labantu abangafazi beke bebuse ngokuthi sibona ukuthi izindlu zonke zivele zirana ngabantu abangabafazi akulamuntu oyindoda ongayikwanisa indlu naleyo sibona vele kubisela abantu abangabafazi wesa bengabalotsholiweyo bayesaba ukuthi behambe beforward bebenza ipolitics babesithi khona uzathethiswa indoda yakho izakuthini two uyabethwa ngamahule wonke ama-abusive names ngenye into futhi ebuyisela abantu abangafazi imuva and siyekhangela ukuthi khona vele akula 50-50 bekhona ku-constitution bayesaba abantu abangafazi ukuthi khona bengene sibili ku-politics siyacindezela njengabafazi kodwa ukuthi bebebuya sibili bebephambili sibili babesesaba khona ukuthi khona uyabe usuthethiswa uyabe usutshela isihule sakho ongazaziyo uyabe usutshela ukuthi khona umntwana nomntwana ulo baba wakhe all those denigrative words.
Lo nkosazana Rosalind Ncube isikhulumeli sebandla le-Labour Economist and African Democrats elite elikhokhelwa ngunkosazana Linda Masariva. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazane. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Sibonga uSithandekile Mhlanga ngohlelo oluqondane labesifazane. Njengenhlala yenza uChris Gande ulandela ngohlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa sihlaziya udaba lwamaphepha okuhlala lokufunda okusemthethweni eSouth Africa. Lolu daba selukhathaza ikakhulu abantwana besikolo okuthiwa kwezinye izikolo sebevinjwa ukuthi bayefunda ngoba abazali bengela mapermit.
Udaba lolu lubhahile babu uGandhi yikuthi nje nxa izikolo zisavulwa kuyabe kungabonakali kahle okwenzakalayo kungakaqali ukufunda. Okwenzakalayo yikuthi abantwana laba abazali kuyabe kuyilaba abaphiwa isikhatshana sona leso sokuthi kumele ukuthi ipemithi iphele. Lonyaka iphela ngoJuni ipemithi le. So umntwana uyabe laye ngalanto ebhaliweyo ungakhumbula kawabhalwa ngamapemithi ukuthi aphela nini. Kuyabe kukhulume uminista. Kuthi kunjalo ebantwini akade bekhaya uyafika ebhoda laphana udindele ukuthi kumele ukuthi isikhathi sakho siphele enxa yokuthi emhla ka-23 January omunye kuthi February abanye bayafakelwa kuthiwe khona ngo-April. So abantwana ke bazithola besebunzimeni njalo futhi abezikolo labo mbona ngathi kuba le-confusion eyokuthi babe bengasakwazi lokuthi kanti uminister ugcine esithini ngoba lama-officials awe-home affairs abakwenzayo kakuhambisani. Omunye uyadindelwa kahle, omunye adindelwe sephiwe isikhathi esipinyiweyo, omunye adindelwe nini ngendlela ezinjengazona lezo. So ke kwenza ukuthi abantwana bathwale nzima kakhulu khona lokho kuyinto ikakhulu abezikolo bona.
Ubona abantwana abazalelwa khona ngapho eSouth Africa belabazali abavela phandle kwelizwe kunzima kanganani ukuthi baze bathole amaphepha okuthi bafunde okusemthethweni?
Ukuthi bathola amaphepha babuGandhi kunzima kakhulu kunjengokungena kwekamela ikhanda lekamela lingena eNaridini ngoba kuvinjwa kakhulu umzali wakhona nxa umzali engela amaphepha ukuthi umntwana abe lawo vele kuba into enzima kakhulu. Kuba nzima kakhulu ngoba kwenziwa even yena umzali ungakhangela ukuthi nxa usebenza ukuthi uyi-apply ipermit yakhona izinto ezifunekayo kwehluleka wena umzali ukuthi ulungise awakho amaphepha. So awabantwana ke abanzima khonapho. So ngenye indlela singathi ubunzima bamaphepha ukuthi azuzwe ngabantwana kutshengisa ukuthi ubunzima obukhona ekuthina abazali bawazuze. Ngoba nxa umzali ewazuzile abantwana abalula. Kodwa nxa umzali engawazuzanga abantwana it's worse. Kuyinto enzima kakhulu lokho okungabizwa ngokuthiwa it's a humanitarian disaster. Into le ukuthi when ngama families that are being uprooted la yiwo a-uprootwayo ngokuthi khona liyabe lisolwa ukuthi umntwana ubonwa njengomntwana womuntu owenza ukuthi kungabi lo msebenzi elizweni. So akula muntu omfunayo. So ke kulobunzima obukhulu kakhulu khona.
Lo ke bekungumnumzana Mhlanhla Moses Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lilale.
Siyabonga Chris Gande ngohlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, unobhala wogatsha olubona ngezemali kwelemelika unkosikazi Janet Yellen ngomgqibelo oncedise ekusunguleni uhlelo lokulethela amagetsi amandla kagetsi emaphandleni kwele Senegal. Lolu hlelo luza kupha abantu abazinkulungwane ezingamakhulu amathathu lengxenye 350,000 amandla kagetsi, njalo luzasekela imisebenzi engamakhulu amahlanu 500 ezabelweni ezilitshumi lane 14 states kwele Melika. Kwezemidlalo namhla sikhangela okwenzakale kwezemidlalo kuliviki kwele Zimbabwe kanye lemhlabeni jikelele. Sixoxa lentatheli izindaba yezemidlalo uThandazani Zimbwa.
Kwezemidlalo indaba ebeziphethe emathene abantu abaningi ngapha kwele Zimbabwe sigoqela ukubana iqembu leDynamo kulomkhosi ozokuba khona okuthakazelela ukufika kwabo iminyaka engamachumi ayisithupha. Sizakhumbula ukuthi iqembu leDynamo lisungulwe ngo-1963, ngakho ke ngolwesithathu kuyona le iviki zi-City 18 kuzibandlela wona lesikuyo, iqembu leDynamo bathakazelele ukufikisa kwabo iminyaka engamachumi ayisithupha.
Kulenhlelo na eziqoqwayo ukunanza iminyaka le engamachumi ayisithupha.
So kulogatsha osolusungulwe lwe ukubana lukhangele inhlelo ezingenziwa ukubana kube lo mkhosi omkhulu, ugatsha abalubiza be-City Anniversary Celebrations Organizing Committee. Lona lukhokhelwa nguDenford Mtashi. Umtashi uthe kuqakathekile ukubana iqembu leDynamo libe lo mkhosi wokuthakazelela ukufika kwabo iminyaka yonke le eminingi. Sizakhumbula ukubana iqembu leDynamo lifike esiqongweni somncintisano owesizwekazi se-Africa i-Champions League, lanxa njalo lafika lanqotshwa khona le ASEC-Mimosa. Okunye obekusematheni abantu yikubana ijaha leZimbabwe lona elidlalela uyiqembu le-Aston Villa uMarvelous Nagamba sebethe adinge elinye iqembu, njengoba khathesi ngozibandlela kuyisikhathi lesiyana sokubana abadlali benguqu bengatshintsha amaqembu abawadlalelayo.
Uye ozikhetheleyo ukubana usefuna ukuntshintsha iqembu njalo yibo abeqembu le-Aston Villa abatheka samfuni.
Ukhotshi wabo unaye Emery usethe yena hayi ijaha lethu leZimbabwe elidlalela i-Aston Villa lingadinga elinye iqembu, bathi nxa bevala ukutshintshana kwamaqembu esekwelinye iqembu. Okunye okwenzakeleyo njalo siza kubona ukuthi abakithi bajabula kakhulu ngendlela iqembu lakithi le-cricket elidlale ngayo lincintisana leqembu le-Ireland. Sibanqobile emdlalweni we-One Day International odlalwe ngolwesithathu. Bajikise izinto ibikhokhela i-Ireland nge-288 sokudlala abadlali abane, kodwa ngemva kokuna kwezulu basebencintisela ukuthi bafikise i-217 bakhona ukuyifikisa, ngakho iqembu lakithi laselinqoba. Okunye okwenzakeleyo kumdlalo wenguqu, ugatsha lwe-SRC soluthole impumela yokuhlolisisa ukubana kuyini okungenziwa ukuthi kuncediswe umdlalo wenguqu, kodwa lithe liza kuma ukuthi liwufake emphakathini basanika abakhokheli lweZimbabwe Football Association isikhathi sokuthi bahlolisise lokho okuyikho okutholakeleyo okungancedisa umdlalo wenguqu.
Uthandazani Zimbwa intatheli izindaba yezemidlalo esixoxelayo ekobulawayo. Sizigqibe ngohlelo abaculi bethu. Namhla sileqembu leRumba elidabuka eCholocho elizibiza ngokuthi ezaboko ezakobonke eselethule idlaladela lo lesihlanu. Untunkamile Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Umholi waleli qembu uBlessing Luphahla uthi idlalade labo leli lamukelwe kuhle kakhulu ngabalandeli.
Ngiyabingelela bakithi ngokuzithoba kuhle la ngokubonga ngizethisa phambweni balandeli abahle ngesupport elinikeza yona. Nali idlalade lesihlanu elithi iDepression. Ithi depression featuring umnyangakala sihlo emculweni. Mina sengihambile manje sengihambile sengathi sengimkwanti bomvu idlalathi leli ngelesi 5 ukhumbule zokhumbula number 1 ubona idlalathi number 1 ayithi axolisa featuring uthandi udadewethu lapho engasebenza khona lo mxolisi Mr Bones. Kuzobuya ke i-album number 2 eselimathunes webu-album is-album number 3 ethi lidlalelane ngegeja kusikile. So kuzobuya i-album number 4 ethi efelweyo ayibanjelwa mashi. Sozobuya ke yona manje idepression.
Abona kujane. Idepression. Yes, depression. Yes, ngiyakhuluma no mama.
Izalade leli lilengoma ezisishiya ngalombili ezigoqela ethi kwakhala nyonini. Imichibisho lo wansuku zasa idepression nayi luyahlabusa TSG inkohlakalo kamfundisi kanye lethi chukuchuku nci
kwalapha kamama amabosa majoda.
Hallelujah, hallelujah, masikolone. That's my candela mama khamba ngihlola ngiyukhangela isifumoya. Kuzisihlamba ngihlamba intabele endaweni ngathi ezulu.
Hallelujah, hallelujah. Kunjalo mfundi. Kunjalo.
Yeah, uba kuthi uba kuthi ngakuthi. Hawukhuluma mfazane, khuluma mfazane. Ngivumele ngikubena ngemhlaba mama ngithi kumhlaba yesisa ngimhlabisi.
Kweliwa yini mfundi?
Abangathanda ukuthenga umculo wakho Luphahla bawuthola njani?
Bakithi mawungakayitholi cela ukuthi uxhumane nami ku 0844 383835 0844 383835. Uzozijabulela bakithi. Hayi loba bethu umgidi kagqakezeli kodwa hayi manje mfazi
Maria ma.
Qembu ezako bonke amadoda aphuma eJwane siyabonga Ntunkamile Nkomo okwanamhla sokwanele bakwethu olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.